Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 5/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini Dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vematunhu gumi nemashanu emuAmerica pamwe nedunhu riri pasi peAmerica rimwe chete vanopinda musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato eDemocratic neRepublican musarudzo yemutungamiri wenyika. America inotemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe muhurumende pamwe nevamwe vanamuzvina bhizimusi zvimwe zvirango. Panguva iyo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabvisa zvimwe zvirango paZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi muAmerica izuva reSuper Tuesday apo vatsigiri vemapato eRepublican Party neDemocratic Party vematunhu gumi nematanhatu kusanganisira chitsuwa cheAmerican Samoa vanenge vachisarudza vavanoda kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi wegore rino. Zuva reSuper Tuesday rinopa mavhoti kumadelegates anoita mazana masere nemakumi mashanu nemana kunge kune anenge akunda musarudzo dzeRepublican Party ukuo achipa mavhoti emadelegates anoita chiuru chimwe chete chine mazana mana nemakumi maviri kune anenge akundawo mubato reDemocratic Party. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zuva reSuper Tuesday, tanonoka wande weStudio 7 abata mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari kutenderera matunhu ari kuitwa sarudzo.
Ndakwanisa kuenda nzvimbo dzakawanda mudunhu reVirginia riri pedyo pedyo neguta reWashington DC. Ndaenda kunzvimbo dzakaita seDumfries, Fairfax, Arlington neAlexandria. Chanyanya kunetsa ndechekuti mangwanani kwafuma kuchinaya nekudaro vanhu vashoma ndovaenda kunovhota. Pane mapoling stations akawanda ndaenda papa vhota. Kazhinji vanhu vanosvika makumi matanhatu chete kana kuti kumasikisti ndo yatingati yanga iri average, vanhu vanga vasina kuuya vakati wandei, asi izvi hazvishamisi nekuti kazhinji vanhu vanovhota manheru vabva kubasa.
Pavashoma vamuri kutaura vanoratidza kufarira here kuvhota kuitika uku? Chii chamunoona chinovafadza maningi panyaya iyi? Shungu dzavo dziri papi?
Tiri kuona sekuti vakawanda vakatarisira zvikuru kuti vaDonald Trump vemaRepublicans navaJoe Biden vemaDemocrats ndo vachakwanisa kuti vange vachikunda. Zvinhu zvese zviri kuratidza kudaro nekuti vatataura navo vakawanda vanga vachiti vari kutsigira vaviri vavava. Nekudaro vakabudirira kuti vange vachikunda musarudzo dzemaprimary dzebato ravo ndo vanenge vakukwanisa zvakare kuti vakwikwidzane zvakare. Munoziva kuti sarudzo dzekupedzisira vaviri ava vakakwikwidzana muna 2020 dzakazokundwa idzo navaJoe Biden, kunyange vaTrump vairamba kuti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Uyo anga ari mutoro wedu wenhau Blessing Zulu weStudio 7 achitaura ari muVirginia muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Tanonoka abatawo muongorori wezvematongerwo enyika achishanda nesangano reConcerned Citizens vaTim Muringai kuti tinzwe zvavari kuona pasarudzo dziri kuitwa idzi.
Andi kuro nongi wa Biden wacha consolidate kuwa represented in the Democratic Party na Trump.
Ko amai hili wa munoe sababu pia yai.
Mai hili wacha ni waripo wa asi ya njooni wachitura sakanyanya.
Chinonya sa kuita kuti vanhu vade kuvhota zvara nasi chii sokona kwenyu.
Maprimary aya akakosha nokuti ndivanoratidza kuti vanhu vari kuda kuti vatungamirwe nani mumapati maviri aya.
Mati primaries akakosha. Sei akakosha vamuringai.
Nokuti ndokuti chione kuti vari kudiwa nevanhu ndevapi nokuti takatanga ku Republican Party kwaka kune 11 ma contestant ezvinhu zvasara 2. Democratic Party sezvo iri party irikutungamira va Biden ndo varipo saka kunenge kuchiratidza zvido zvevanhu.
Mai heli pane zvavakakanganisira va Trump here panyaya iyi?
Tiri kuona kuti vari kutora iyo chikamu chinenge 40% yema Republican voters. Tinozviona kuti zvakamboitika kuti namai Hillary Clinton na Bernie Sanders paya vakazopedzisira vadyiwa musarudzo muna November.
Vanhu vari kutsigira amai hili vanounzwa kusipirira vatrump nenzira ipi?
Kuti vatouya kudivira vatrump ndonge pamwe mai hili vacho vatopiwawo chinzvimbo sezvinowanzoitika. Munoziva kuti politics ndezvekutaurirana kwevanhu vasingawirirani saka kutoti vatopinzwa mumastructures avo kana kuti vakapromiswa chinzvimbo cheuvp ndonge vakadoktopinda. Asi tinoona kuti protest vote kazhinji inozoenda kune other party.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reconcerned citizens Zimbabwe vatim Muringai vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Hurumende yeAmerica yakazivisa nezuro kuti mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vakanga vanyevenutsa zvimwe zvirango zvakanga zvakatemerwa Zimbabwe. America yakabva yatemera zvakare zvirango kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi nemumwe vanosanganisira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga muzvinabhizimusi vakuda Tagwirei nemudzimai wavo pamwe nemakambani matatu vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori zvikuru muzvicherwa. Asi vakawanda muhurumende vanoti kubviswa kwezvirango neAmerica hakuna zvakunobatsira kana mutemo wezidhera uchiripo uye ichiisa zvirango pamutungamiri wenyika pamwe nevamwe muhurumende. VaRichard Mahomva vanove mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko kana kuti Director International Communication Services vanoti zvakaitwa neAmerica zvinoratidza kuti inyika inongogara ichida kumbonyikidza dzimwe nyika.
Inyika yagara inongoda kumbonyikidza nyika dzakafanana neZimbabwe dzinoramba kudzinyiridzirwa nayo. And tinoziva kuti izvi ihondo yechirongoenderera mberi nekuti takatora ivhu redu, nekuti zvekare kumigodhi maminerals edu ari kuwana international market. And tiri kugona kurwisa nzara, tiri kugona kurwisa urombo muZimbabwe. Saka zvatiri kungoona izvi vanhu vasiri kugutsikana nepfundutso iri kubudikidzwa nehurumende yeZANU-PF muZimbabwe.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vanoti nyaya yekuramba kodzero dzevanhu dzichityorwa munyika pamusoro pezvo poitwa kukwira kwenyaya dzeuori muzvicherwa ndizvo zvaita kuti vamunangagwa nevamwe vavo vazvikokere zvirango izvi.
Nyaya dzecorruption takaona kuti inyaya dziri kunetsa muZimbabwe, madiamonds arikungobudiswa zvakare. Saka iyi nyaya iyi iri kuitwa neAmerica pakuvandudza mutemo inyaya yekurealiza kuti aiwa nyaya yekodzero dzongotyora yevanhu kana kufa kwevanhu kuriitwa muZimbabwe haisingoriwo nyaya yacho yega.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica Professor Elliot Masocha vanoti zvirango zvezidhera hazvikwanise kungobviswa pasina kugarwa pasi neparamende yeAmerica.
Paramende yemuAmerica haisati yagara pasi kuongorora zvisungo izvozvo masanctions waana zidhera kuona kuti obviswa here. Gore negore vanogara pasi vachirinyuwa kana kuona kuti vobvisa papi.
imwe nyanzu mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kubviswa kwezvimwe zvirango zvakakosha sezvo kuchibatsira mabhizimusi emuZimbabwe pakutengeserana nevekunze zvikuru vemuAmerica.
Ari kubviswa kwezvirango kwakakosha uye kunobatsira economy in terms of kufacilitate kuchigidzana kwema business emuno nekwa America uye ne kune dzimwe nyika kuma western countries ma western nations zvinoita kuti ma trade ikurumidze.
Asi muzvina business uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Callisto Jokonya vanoti zvakaitwa naAmerica zvokubvisa zvimwe zvirango zvinoratidza nzira yakarurama nekuti iri kuratidza kuda kudyidzana neZimbabwe, asi nyaya huru iri pazvirango zveZidera.
Zvakaitwa neAmerica zviri kuratidzika hazvo nzira yakarurama kuti vanenge vaneda kudyidzana neZimbabwe. Tinozvitenda, zvino zvakanaka hazvo kuti vobvisa masanctions, asi vanotisanya kupururudza maningi nokuti nyaya inokanganisa mabhizimisi yanga iri nyaya yeZidera.
Nengo yedare reSenate muAmerica vaJim Risch vebato reRepublican vachimirira dunhu reIdaho vari zvakare nhengo yekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate kana kuti Senate Foreign Relations Committee vati kudzikwa kwezvirango zveGlobal Magnitsky pavanhu gumi nevana kusanganisira makambani matatu inzira itsva yekubata nayo nyaya yezvirango muZimbabwe. Vamunangagwa ndiwo mutungamiri wenyika wekutanga pasi rose kutemerwa zvirango izvi pasi pemutemo uyu. Poita ropa rakaipa pakati pemakanzura edhorobha rechinoi nevakuru vevashandi mukanzuru pamusoro pegwaro rinodonongodza mafambisirwo emabasa pamwe nemari mukanzuru kana kuti audit report. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kusawirana uku kwakabuda nezuro pamusangano wakakokerwa nemumiriri wechinoi muparamende vaWesimhangwa, apo vakadana makanzura kuti vapindure mibvunzo kubva kuvagari. Pakasimudzwa nyaya yekuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% zvevashandi vekanzuru vanosvika mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 460 hazvina kudzidzira basa razviri kuita, uye vashandi ava havana kupasa gwaro reform 4 nedzidzo inokomekedzwa yemagwaro mashanu paordinary level. Sachigaro wekomiti yehuman resources Muzvari Abigail Sauti vanobvuma vachiti vari kuita ongororo iyi. Muzvari Sauti vanotiwo kubva pavakapinda mukanzuru vakuru vemakanzuru havasati vavapa gwaro rinoratidza kuti mukanzuru mune vashandi vangani uye vari kuita mabasa api. Panyaya yevashandi vanonzi havasi pamabasa asi ivo vachitambira mari kana kuti maghost workers, Muzvari Sauti vanoti vachiri kuita ongororo iyi. Panyaya kuti mafuta edzimotokari anosvika marita zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 akanyangarika mukanzuru. Sachigaro wekomiti yeaudit vaDavid Malunga vanoti vanotaura chete nezvenyaya iyi kana gwaro iri razeiwa nemakanzura ose rabuda nechisungo. Mutauri wekanzuru vanotaura Mulauzi vanoti sekanzuru havasati vazeya gwaro iri vakamirira kuti vagoripakurirwa nekomiti yeaudit mucouncil.
Audit is a committee which works on its own and isusu hatipindi muaudit committee, inozopresenta its findings to the full council.
vanotengesa mumigwagwa vakataurawo nhunha dzavo pamusangano uyu dzekutandaniswa nemapurisa eZimbabwe Republic Police munzvimbo dzavanotengesera vachiti upenyu hwavaomera sekutaura kwavaBen Mabena. Asikanzura weward 3 uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvemabasa kana kuti works vaRichard Zvitirinyu vanoti vari kuita izvi nekuti vezvitoro zvikuru vari kuchema-chema kuti vanotengesa ava vari kuitira mabhizimisi avo pamikova yezvitoro zvavo asi vasingabhadhari mitero. Vanotengesa mumigwagwa vave nemasvondo matatu vachidzingwa mumigwagwa nemapurisa vanenge vasungwa vachibhadhariswa mari inosvika madhora ekuAmerica 15 ekubvuma mhosva yekuvhara panofambwa napo neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nemuvhuro yakakurudzira zvizvarwa zvayo kuti zvibude muHaiti nekukasika zvichitevera kuputika kwemirizhonga yakonzerwa nezvikwata zvakapakata zvombo iyo zvakatanga kurwisana mukupera kwesvondo. Mauto eIsrael azivisa nezvekupinda kwawo nhasi munzvimbo yeKhan Yunis kuchamhembe kweGaza, ukuwo vakuru vakuru vemuPalestine vachiti kurwisa kweIsrael nemuchadenga munzvimbo imwe chete kwaurayisa vanhu 10. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Rita Nyamupinga vesangano reFemales Prisoners Support Trust vanoti vanotsigira zvikuru ruremekedzo runopiwa madzimai epasi rose gore roga roga nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika reInternational Women of Courage. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Jill Biden vakabatana nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vakaremekedza madzimai anobva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya weStudio 7 naamai Nyamupinga.
Mubayiro uyu kana kuti ruremekedzo uru runoita kuti chiso chemadzimai chionekwe muvashoma ivavo vasarudzwa. Madzimai anosangana nemhinga mupini dzakawandisa zvekuti hakuna anovaona kana kuti anovaremekedza kuti basa rauri kuita iwewe munharaunda kana munyika yaugere rimire sei. Ini ndinoona sekuti mhemberero iyi kana kuti ruremekedzo uru ruremekedzo pamusoro aruzi rwemanga manga nekuti vane maonero avo ekuti vamwe vanhu havaonesa izvozvo asi vanoita mutsvakurudzo yavo vanotora vanhu ivavo kuti imi vashoma muri kuita mabasa atiri kuona eushingi kana pasina mari chingi chete.
Imi makawana ruremekedzo urwu riini uyezve makaremekedzwa nemabasa api amanga maita muZimbabwe?
Ini ndakawana ruremekedzo iri muna 2020. Ndakawanika ndichipiwa ruremekedzo urwu mushure mekunge ndaratidza basa rangu randakaita mumakumi matatu ane makore mashanu pamusoro. Ndakatanga ndichimirira vashandi matrade union. Ruremekedzo urwu ndakarupiwa mushure maongororwa basa rangu randinoita nevasungwa nemabatsiriro andinoita vasungwa.
Vanga vari amai Rita Nyamupinga vesangano reFemales Prisoners Trust vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vamwe vechidiki vanoti kuoma kwaita upenyu kuri kupa kuti zvinetse kurwisa huori munyika. Vakawanda vanonzi vave kumanikidzwa kurarama nechioko muhomwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachikurudzira kuti vose varikuita zveuori vavharirwe mumajeri vachiti izvi zvirikuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki. Asi vanokuchitsike murume wechidiki wemuHarare anoti panyaya yeuori iyi vakuru vanoti gave rinobva kumasvuuriro.
Wechidiki vanodzidza zvikuru kubva kune vakuru vari pamberi pavo vavanotarisira ivo kune vatinoti pachirungu ma-role models. Saka hazvishamise kuti wechidiki izvezvi ndovaakunyanya kuita corruption nenyaya yekuti vaane nguva yakakura zvakanyanya vachidzidzira vachiona zviri kuitwa nevari kutungamirira nevari pamberi.
Anozvitsinhira izvi mumwe mudzimai wechidiki Kelly Manjea.
Iwe unofungei kana kuti mwana wako anozova citizen yakaita sei kana uchiti awane nzvimbo yechikoro unotonyura? Kuti mwana afarirwe nemudzidzisi uri kutonyura, isu vanhu vakuru ndisu tiri kutokurudzira izvozvo zvekuti pave necorruption, and it seems as if we are living in a corrupted environment. Everything we do we must cut corners. Hazvimbofi zvakaitika straight.
Asi vavhuso Mushanga mugari wemuHighfield muHarare havawirirani nekuti vechidiki ndivo vari pamberi munyaya dzeuori.
Ko vechidiki hauna kunyanya, asi chinhu chanyanya kubata vechidiki kutamba nekubata zvinodhaka. Asi panhau dzeuori kune vechidiki inyaya dzidikidiki kuti inyaya yashoma, but zvakanyanya kurekera kune vechikuru vane influence kana vane authority mucommunity kana kuti muhurumende.
Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine uori hunotyisa pasi rese, sezvo panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa kukomba kweuori gore rapera, Zimbabwe yakanzi yaive iri padanho rezana rine makumi mana nepfumbamwe 149. Izvi zvinoitika kunyange hurumende ichigara ichivimbisa kupedza dambudziko reuori iri kubudikidza nekupawo simba rekusunga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, kuvepo kwemataredzi mhosva akamirira kungotonga nyaya dzeuori, uyewo kuiswa kwechikamu chinoongorora nyaya dzeuori muhofisi yemutungamiri wenyika cheSpecial Anti-Corruption Unit. VaVincent Kashiri wechidiki anoita basa rekutengesa vanoti vechidiki vakasaita uori vanogona kurasikirwa nemikana yekuzvipundutsa.
Even muhofisi vacho kumusoro ikoko hakusina the right procedures yekufambisa mapepa. Ngatitore seexample, pakanzi pane job opportunity, vamwe vanenge vakabhadhara kuti vana vapinde ipapo asina namaqualifications, handizvira votoona kuti munhu ari qualified basa iroro anosiyiwa kutouya munhu asina na-grade 7. Saka mari ndo yakutonga mazuva ano, ndosaka vapanhu vamazuva ano vakutsoma mari, ndochokwadi.
Studio 7 yaedzawo kunzwa kubva kuZack pamusoro penyaya iyi, asi chikamu ichi changa chisati chapindura mibvunzo yachatumirwa panguva yataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kana revechidiki vatino machakaire, sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu, vanoti zvizhinji zvinoda kuitwa kuitira kuti vechidiki vemuno vasapindane neuori.
Kana vanhu vakawana mabasa akanaka, tinoona kuti nyaya dzeuori dzinoita shoma, saka ikonomi inofanira kugadziriswa. Tinoona zvakare kuti tinoda kuchinja yatinoti culture yeuori mukati menyika ino. Saka tinoona kuti vana vechidiki kana vakafarira nyaya dzekurwisa uori, ivo zvakare havazowanikwa vachiita uori, vanowanikwa vari vanhu vakachena, vatinoti vane integrity mukati memararamiro avo.
Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti uori hwapinda mumuongo wevechidiki, zvinoreva kuti remangwana renyika harina kujeka, sezvo vechidiki ava vari ivo vatungamiri vemangwana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Munhu kuti azonzi nditicha, munhu iye anongachitozikanwa akatoonekwa kutoti akatodzidzira basa reuticha racho. Vatori venhau vanhu vakatodzidzira mabasa, muna kuvadzidzisa kuti vanditanga futi kuti wani kuzodzidza utiona kuti vanditora nhau dzekupraundi kuriva vagoni kudzidza havana kudzidza here. Kutozonzi vatori venhau vakatodzidza kare, regai vaite basa ravo nemazvo chaizvo chaizvo. Apa pamauda kusefa manje kuti zvimwe zvivanzirirwe zvimwe zvichiti vabudise zvamunoda imii, kwete zviri kubuda muvanhu, kwete.
Ndoda kubvunzawo kuti asi tangotemerwa zvirango zveupfumi ndwamunangagwa chete here? Kozi munyika muno munyika ino yeZimbabwe here? Nekuti ndivo vega vatiri kunzwa vamuri kutaura kuti ndivo uyezve masita ese amataura ndevakuru vekuno kuZimbabwe kunoku. Ndo pane mubvunzo wangu ipapo chete, handina hangu kwandakarerekera.
Masikera sewe 7. Ini maonero angu ndoonenge ana Amos Sibaya wari kuzvifadza kurota wachiyamwa. Kara waikadaro ngoroto chiyamwa iri shanduko sorudzo dzakatopera dzakatopera akawina ndeakawina ndisei kamani kwamutuku.
Havasaizobvuma ka kuti masanctions atiri kuisa ari kuafekte imimi vana veZimbabwe? Hazviiti izvozvo, havafu vakabvuma izvo, vakaita saizvozvo. But inini chikumbiro changu chaicho kuti vanhu vachaende ikoko kuUnited Nations, nhumwa dzichatumwa ngadzitaure chokwadi kuti masanctions ari kuafekte vana veZimbabwe. Vanhu vacho vari kumasanctions vari kutoryira breakfast kunana Dubai, kunana China, kupi vanotodya pizza vari mumvura yemuzvibhorani.
Ya munhu unopenga, unopenga ndorwadwa mberi meza anopevu unopenga. Isu semayuthi tinotoda kutoti zvinhu zvichinje. Iye anotaura pamberi meza anozanawo mene izi chitonga amunanga kwakagwira nyika kupi. Sataura zvina basa munhu ari kutaurawo.
Makadi henyu, chikumbiro changu ndechekuti tinoda kuziva kuti iye anonzi Jamba wacho zvechokwadi anotoenda achionekwa ariko here kujeri kwacho kusvika pa 30 years, kana kuti kuvhara vanhu kuti vati ndiro zvakaitika izvo zvisirizvo. Unogona kunge akaiswawo somewhere atori free zvake. Saka tinoda kunzwisisa kuti toriko zveshuwa here jere kwacho.
Nyaya yangu ndiyokuda kubvunza hangu kuti vanyori vatori venhau vanziwe vachadzidzisiwa kunyora maererano neGukura Hundi, vane vachidzidzisiwa kuti vanyore kuti kudii, vasanyora kuti kudii? Izvi zvichitsigira ani? Vasataura nekuzvokuti vana munangagwa vakaponda vanhu, vakauraya vanhu, vataurwa. Saka ngavatorega kunyora, ngavatongotiudza vanhu kuti zvekura hondiregai kunyora nokuti.
Dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutarisa sarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato eDemocratic Party neRepublican Party muno muAmerica. Idzo dziri kuitwa matunhu 16 kusanganisira chitsuwa cheAmerican Samoa. Sarudzo idzi dziri kutsvaga vachamirira mapato aya musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino muna Mbudzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vanhu vematunhu 16 muAmerica kusanganisira chitsuwa cheAmerican Samoa vari kuvhota musarudzo dzeSuper Tuesday dzekutsvaga vachamirira mapato eRepublican neDemocratic musarudzo yemutungamiri wenyika. America inotemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe muhurumende pamwe nevemabhizimusi nemabhizimusi matatu zvirango panguva iyo America yakabvisa zvimwe zvirango. Tamba tashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiyana na Chris Gande.